Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri kukadzi 11 2020. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Week 74, week 2 71, week 3 79, week 4 85, in total 309. Vakafa I can confirm zvimba we had 3 kids from different families.
Vanhu vakawanda vanorumwa nembwa dzine zvimbwa mupengo kumashonaland west.
Kwatumirwa chikopokopo chokuti chinobatsira kuti vavo vanga vari mumakomo vange vari panzvimbo dzinoratidza kuti vari kushaya mvura kuti vatorwe vaindiswe panzvimbo dzinenge dziri safe. So far ndozvandozvati ndozvaitika. Chikafu ndofunga vari kubatsirana pano nepapapa nehama neshamwari hatisati tawana any formal assistance in terms of chikafu kubva kumasangano akasiyana siyana.
Mhuri dzanga dzavharirwa nemafashamu emvura kubhinga dzinotakurwa nechikopokopo chemauto dzichiendeswa kunzvimbo yakakwirira. Dambudziko rekushayikwa kwehupfu munyika roramba richinesa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mhuri dzanga dzakavharirwa nemafashamu emvura kunzungwale mudunhu rebhinga kumateveleland north dzinonzi dzanunurwa mushure mekutakurwa nechikopokopo chemauto dzichiendeswa kunzvimbo yakasununguka. Mumiriri webhinga north muparamende vaprince dziwe kwesiwanda vanoti pari zvino vari kugutsikana nemashandiro emapoka ose ari kubatsira mudunhu mavo kuona kuti mhuri dzakawirwa nedambudziko iri dzabatsirwa nezvekudya zvekupfeka pamwe nepekugara. Bazi rezvekutongwa kwematunhu rinonzi rabudisawo gwaro richiti mhuri dzinodarika 21 dzanga dzakavharirwa nemvura pamwe nedzimwe 11 dzabatsirwa kusvitswa kwakachengetedzeka. Gwaro iri rinonzeriri kuti boka reCivil Protection Unit ratumirawo matende zana pamwe nemagumbeze kubhinga uye maute muchadenga atumirawo zvikopokopo zviviri zviri kubatsira vakawirwa nedambudziko. Mafashamu aya anotevera mvura inonzi yakanaya zvakanyanya kubva nemusi wechishanu svondo rapera, izvo zvakasiya nzizi ina dzinoti Sibwambwa, Sikanda namapande nemanyenyengwa dzafashukira. Ngatinzwe hurukuro yataita navadhuve kwesiwanda pamusoro penyaya iyi.
Pari zvino mvura haichisiri kunaya, yamira kunaya mvura, but vanhu vakawanda havasati vadzokera kwakune misha yavo nokuti mvura ichakawanda paground. Saka zviri kuitika pari zvino ndezvekuti CTU nemamwe maboka anobatsira akaita sana UNICEF vari kutraya to come to the ground kuti vauye kuzobatsira vanhu vaya vaya vari kugara panze, vanhu vasina chokudya vakatorerwa mbatya nemvura. Saka pari zvino ndozviri kuitika paground.
Rubatsiro rupi rwamuri kuwana izvozvo kana ruri kuwanikwa nevanhu vari iko ikoko?
Chatatanga kuziva ndechekuti kwatumirwa chikopokopo chokuti chinobatsira kuti vavo vanga vari mumakomo vange vari panzvimbo dzinoratidza kuti vari kushaya mvura kuti vatorwe vaindiswe panzvimbo dzinenge dziri safe. So far ndozvandozvati ndozvaitika. Chikafu ndofunga vari kubatsirana pano nepapapa nehama neshamwari hatisati tawana any formal assistance in terms of chikafu kubva kumasangano akasiyana siyana.
Uwandu hwevanhu vakakanganisirwa misha yavo hungasvika kumhuri dzakawanda zvakadii?
Tiri kutarisira kuti mhuri dzinosvika 30 dzichienda kumusoro vakarasikirwa nemisha mukati menzvimbo iyoyo.
Ndeke kutanga here kuti nzvimbo iyi inge ichisangana nemafashamu akadai?
Akadai mafashamu tatanga kumaona gore rino haasati atomboitika kuti asvike pavasvika parizvo.
Chii chamunofunga kuti chakonzera mafashamu aya?
chakonzera mafashamu ndofunga kuchinja kwemamiriro ekunze mvura yanaya mukati medzinga gore rineri mvura yakawandisa zvatisati tamboona chokutanga but iyo nzvimbo yacho yagara inzvimbo iri panzvimbo pakaita fanga pakarerekera paita fanga pari pasi pasi zvakareri pakati pebhizi zhinji saka izvozvo zvinoita kuti nzizi dziyadziya kana dzavhara dzobva dzatanga kunopinda mukati memisha yevanhu
matunhu api kana nzvimbo dzamungataura nemazita kuti nzvimbo dzakati nedzakati ndo dzakakanganiswa
nzvimbo yakakanganiswa yose inzvimbo yaishe Chinagoma nzvimbo yacho iyoyo inosanganisa mavillages akaita seChininga pamwe chete neTsungwali
tichitarisawo rubatsiro rwamuri kuwana muri kugutsikana here nerubatsiro rwauya munzvimbo yenyu kusvika pari zvino
pari zvino tingati vari kufanira kuita zvavanofanira kuita so far vari kuita nenzira yatinoti yakanaka hatina zvakanyanya kuwanda zvatingashoropodza fanika inini pandakarasta kuinda kone zuro nhasi ndaswera ndisimo mudunhu racho but mangwana makusendiienda kutova paground kunoona kuti mabatsirirwo atiri kuita ndiwo here atange takatarisirawo kuti tibatsirwe nenzira iyoyo
vanga vari mumiriri weBhinga North muparamende vaPrince Dube Kosivanda vari parunhare kuLupane neStudio 7. Chirwere chechimbwa mupengo chinonzi chanetsa mudunhu reMashonaland West zvichitevera kufa kwevanhu vashanu mushure mekurumwa nembwa dzine chirwere ichi. Nunurai Jena anotipanya inotevera.
Vanhu vanosvika mazana matatu nevapfumbamwe vakarumwa nembwa dzine chirwere ichi mudunhu reMashonaland West vanhu vashanu vakafa. Vakafa ava vanoti vaviri muchinhoi uye vatatu kwazvimba kunova kumusha kwevaimbo vemutungamiri wenyika muchakabvu Robert Mugabe. Mukuru anoona nezvekudzivirirwa kwezvirwere mubazi rezveutano mudunhu reMashonaland West vaGift Masocha vanoti vanhu vatatu vakafa kwazvimba vana vechikoro.
Week 74, week 3 79, week 4 85, in total 309. Vakafa I can confirm zvimba we had 3 kids from different families.
Vamasocha vari kukurudzira vanhu vanochengeta imbwa kuti vadzibayise pachavo sezvo hurumende isina mari yekutenga mishonga uye kuti vanenge varumwa vakurumidze kuenda kuchipatara kunorapwa mukati memaawa makumi manomwe nemaviri kubva panguva yarumwa munhu.
But due to limited resources, tai tikurudzira kuti vanhu vacontribute vanokwanisa asi vabayise chi? Imbwa. Ende munhu kana achinge arumwa nembwa ngaakurumbidze kuenda futi kuti kuchipatara within 72 hours.
Vamasocha vanoti munhu akatanga kuratidza zviratidzo zvekuti ave nechirwere cherabies kunyange akarapwa haapone. Zviratidzo zvemunhu ane chirwere chechimbwa mupengo zvinosanganisira kubuda masiriri kana kuti furo, kuda kungoruma ruma zvinhu, kutadza kunwa mvura pamwe nekusada kugara pane chiedza.
Ibete tikati munhu kapa haachakwanisa kana kunwa mvura, akanwa mvura chaizvo chaizvo anenge achitoita mazino ake, mazino achitoita kudi kana kuteta, haakwanisi kana kuti inge vachitarisana funichi nechiedza. Uyezve vanogona kunge vachiruka machi masiriri ende mazino avo vanhu vanenge vachida kungoruma ruma kana ari munhu kana anenge achida kurumba kana iri mhuka inenge ichida futi kudi kuruma mazino ndodaira kuti anenge achivava asi chida kudi kuruma and they are very agitated.
Vanhu vakawanda vari kukurudzira kurayiwa kwembwa dzinongombeya mbeya dzisina kuchengetwa asi vamwe vachiti kuuraya imbwa idzi hazvina kunaka. Nhasi kanzuru yechinhoi badzi rezveutano nebadzi rezveutano hwemhuka vaita chirwirange kubayisa imbwa dzose muguta nemutengo wemadhora 10 emabond. Mutauro wekanzuro yechinhoi vatichawana mulauzi vanoti vane urongwa hwekuti kana vapedza kubayisa imbwa dzose dzinenge dzasara dzisina kubayiwa dzichingofamba famba dzichaurayiwa.
Kwete hatinenge tisingaurayi imbwa asi tinenge takuzidzizorodza kuti dzisaseimbwa dzisina muridzi hadzina zororo zuva nezuva dzinenge dzichifamba saka tinenge takuzidzizorodza.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe mugari wemuchinoi vaPearson Ndoro avo vakarumirwa mwana wavo nembwa yakabayiwa vanoti imbwa dzose dzisingazivikanwe kuti dzine chirwere here kana kuti kwete dzinenge dzichingofamba famba mumigwagwa ngadziurayiwe.
Asi dzisinandiuya kumakona ngadzibatsinge dzabatwa
Asi mumwe muchengeti wembwa vapanashe ngandu vanoti kanzuro haifanirwe kungouraya imbwa asi kuti vanofanirwa kutsvaga vanodzida pamusika kana kuti auction.
Komedi yangu yuti like hatifane kuurayiwa sekudaro but tinofanira kuti at least vanofanisa a law or something like a compromise.
Ongororo yaitwa neStudio 7 inoratidza kuti kurapa chirwere cherabies zvinotora madhora zviuru zviviri nemadhora zana sezvo munhu achifanirwa kubayiwa katatu jekiseni rimwe chete richiita madhora mazana manomwe emabond kana RTGS. Hurumende inoti haina mishonga yekurapa chirwere ichi muzvipatara zvayo nemakiriniki. Dunhu reMashonaland and West rinogara rakavhiringwa nechirwere ichi nguva dzose. Mugore ra2013 vanhu gumi nevasere vakafa nechirwere ichi mushure mekurumwa nembwa dzaive nechirwere chechimbwamupengo. Pavanhu vakafa ava mugore iri vanhu gumi vaiva vekwazvimba. Pagore rega rega vanhu vanodarika makumi mashanu ezviuru vanofa nechirwere ichi pasi rose zvikuru munyika dzekuAfrica neAsia. Ndakamira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
Rangano rinomirira vanogaya upfu reGrain Millers Association of Zimbabwe rinoti dambudziko rekushayikwa kweupfu hwakachipa riri kukonzerwa nekuti Grain Marketing Board kana kuti GMB iri kutadza kuendesa chibage chakakwana kumakambani anogaya upfu, uye dambudziko iri rinogona kupera chete kana makambani aya akabvumidzwa kugaya chibage chaari kutenga ega kubva kunze kwenyika nemari iri pamusoro peyakatarwa nehurumende. Godwin Manguja anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura mushure memusangano waitwa nesangano reNational Business Council of Zimbabwe, Sachigaro weJimas vatafadzwa musarara vati dzimwe nhengo dzesangano ravo dzakatotanga kutenga chibage kubva kunze kwenyika dzichishandisa mari dzadzo. Izvi zvinotevera mvumo yakapiwa vanhu nemakambani nemari dzavo kutenga chipage negorosi kubva kunze kwenyika muna zvitago rerapfuura, asi vati nhengo dzesangano ravo hadzikwanisi kugaya nekutengesa upfu dzichitengesa nemutengo wakatarwa nehurumende sezvo hurumende yakavimbisa kuti yaizova pachibage chekuti vagaye upfu hweroller mill vachitengesa nemutengo uri pasi.
Tine urongwa hwekuti kana magwara takaturira kuhurumende kuti vange vachitarisa nyaya yesubsidy vachiongorora kuti ivandudzwe ikwanisewo kunge ichisanganisira chibage chirobva kune dzimwe nyika. Pari zvino tine chibage chapinda chakati wandei asi hatikwanise kuchiendesa mumusika, takamirira government itipe mutengo mutsva.
Muna zvita hurumende yakaderedza mutengo wehupfu unodyiwa nevazhinji weroller mill kubva pazana remadhora kana kudarika kusvika pamadhora makumi mashanu pamakirogiramu gumi. Hurumende yakavimbisa zvekare kuti yaizopa vanogaya chibage chakachipa kuti vanhu vakwanise kuwana upfu uhwu. Izvo zvinonzi neGMAS hazvisi kuitika. Vamusarara vati uwandu hweupfu hunodiwa pamwedzi hwawedzera nekuda kwekuti mutengo zvimwe zvinhu zvinodyiwa neveruzhinji zvakaita sechingwa nemupunga wakwira, izvo zvave kukonzera kuti vanhu vadye sadza mangwanani, masikati nemanheru. Vati nyika inoda zviuru zana nemakumi mashanu ematani pamwedzi zveupfu hunosanganisira roller mill nehumwe. Paupfu uhwu GMAS inogaya matani zviuru makumi masere umwe uchibva kuhurumende nemasangano anopa rubatsiro. Sangano reGMAS riri pamakakatanwa nekomiti yeparamende inoona nezvekurima pamusoro pemashandisiro arakaita mari yarinonzi rakapiwa nebhanga guru renyika inoita mamiriyoni makumi maviri nemanomwe madhora ekuAmerica kuti ritenge gorosi komiti inotungamirwa na Justice Mayor wachajena inoti sangano rejima sinofanirwa kutsanangura kuti rakafambisa sei mari yarakapiwa gore rapera zvichakadai mumwe mukuru musangano reNational Business Council of Zimbabwe vakit kuza vati hurumende inofanira kutara mutengo unoita kuti vaya vakatenga chibage chavo kunze kwenyika vatenge sine mutengo unoita kuti varambe vari mumabhizimisi.
Chimwe chatoda kuti tikurudzirewo zvakare kuhurumende kuti seti mamilazi vari kuti vane chibage chavo iwo chavo chavo chisine nechi neurongwa uyu vakurumidze kuti kamabuse figa position ya ujimari ngakosotikiswa upfuwo so that vanhu vashaye vasawanike vari panguva yekushaya upfu all the time. Yes, that is our position.
Vakusa vatiwo sangano ravo richaongorora mafambiro ehupfu kubva kuzvigayo kusvika paunotengeswa senzira yekudzivirira uori zvichakadai hurumende yazivisa kuti mutengo wehupfu weroller mill wakwira kubva pamadhora makumi mashanu kusvika pamadhora makumi manomwe pamakirogiramu gumi kutanga nhasi chaiko. Muchiziviso chaburiswa nebazi rezvemari hurumende yati iri kutora matano ekuti hupfu hwakachipa uhu hunosvika kune vanokodzera asi chiziviso ichi hachina kutaura kuti hurumende ichawedzera uwandu hwechibage chinoendeswa kuGMB nekunhengo dzeGMAS. Iyo yati kushayikwa kwechibage chakachipa kubva kuhurumende ndiko kuri kukonzera kushayikwa kwehupfu. Mutauri weGMAS Pagarika ichaunza vanoti vaona chiziviso chehurumende ichi uye vachaita nharurira nehurumende kuona kuti nyaya iyi yofambiswa sei.
Asi chatingataura isu segremilazasuri chino Zimbabwe ndechekuti takada chiita musangano nehurumende tanga titori mugwara iri kuita musangano nenyaya yemasubsidi ndinga tambokudzai nhasi pataita mumwe musangano mungutare Harare panimwe hotera tikataura kuti nyaya yemasubsidi inyaya yatakataura nehurumende kuti tionisane kuti ichaiswa papi. Saka kana chiita ita musangano iwo ndopachazouzivisai kuti tawirana zvipi.
Hupfu zvikuru sei hweroller mill hwakatanga kunetsa kubvira nguva yakatarwa mutengo nehurumende uye hupfu uhu hwave kuwanikwa pamukoto. Zimbabwe Anti-Corruption Commission yave kuongorora mamwe makambani anogaya hupfu neGMB pamusoro penyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisa anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisa anoti 909 AM, 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisa anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mudunhu reBoni Forest riri kumaodzanyemba kwakadziwa kumabvazuva kweKenya kumuganhu neSomalia, zvikoro zvakanga zvavharwa kwemakore mashanu mushure mekurwiswa nechikwata cheAl-Shabaab zvavhurwa zvakare. Apo uwandu hwevanhu vafa nekuda kwekupararira kwechirwere checoronavhairasi hwadarika chiuru chevanhu. Vakuru vezveutano mudunhu reHubei muChina, kunove kwakatangira chirwere ichi, vabviswa pazvigaro zvavo. Vanhu vemudunhu reNew Hampshire iro riri kumaodzanyemba kwakadziwa kumabvazuva kweAmerica vari kuvhota nhasi musarudzo yekutsvaga achamirira bato reDemocratic Party achikwikwidzana nemutungamiri wenyika vaDonald Trump musarudzo yemutungamiri wenyika. Vamwe vemabhizimusi madiki nevamwe vanorarama nekutengesa mumigwagwa yekuta reUlawayo vanoti kushomeka kwemvura muguta iri kwave kuvhiringidza mabasa avo panguva yokanzuru iri kuti dambudziko rekushayikwa kwemvura riri kuramba richikura. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Mzare Farai Marima ndo mkuru wepane mwe mzumbo inotengesa mafuta ya motokari iripejwe na Entumbane Shopping Complex mumushawe Entumbane. Kunzekwe kutengesa mafuta ya motokari, Mzare Marima wene chitoro chidiki chiripa mzumbo imwe chete chinotengesa zunu zakasiana siana kusanganisira chingwa nezvimwe zvinoshandiswa nevanhu mukurarama kwavo zuva nezuva. Mzare Marima vanoti nekuda kwedambudziko rekushomeka kwemvura vanomanikidzwa kuvhara zvimbuzi zviri paservice station yavo.
Tema facilities ema public toilets kuti kana vauya ku station ogona kushandisa ma toilets and so on. Asi kana tisina mvura totofanwa kuvhara ma toilets wawo because hatizokwanisi kudi kuma flush nekumachengeta kuti ave hygienic because mvura inenge ichishaikwa. And then pa forecourt pedu patinodirira fuel zvimenguva tinoita ma spillages either ye petrol kana diesel kana chi. Saka zviya zvinoda kuti zvikumidziriwe kuti zvigeziwe isati zvaita dangerous because zvinogona kungobaka. Saka mvura inodiwa inokosha pa station.
Mumwe muzvina bhizimisi Vanhlahla Mpofu vanorenda mabhawa maviri kubva kukanzuru. Rimwe remabhawa aya ririmo musha wemuzilikazi uye vanhu vakawanda vanofarira kuuya pabhawa iri vachimwa doro ravanofarira rinonzi Ingwevu. Vamupofu vanoti nzvimbo yakadai inotoda kuti iye nemvura yakawanda kuti ishande zvakanaka uye vanoti kushomeka kwemvura muguta idambudziko guru kwavari.
Izvozvi every morning I'm forced kuti ndiuye nemvura every day about 400 liters to try and cover up and have water running in our taps. Mvura inoshanda kuma toilets. Kakazhinji kuma toilets inokugeza marks, beer marks. Because of inyaya yemvura iyo you find that even ma drainage system yetu haisashandi zvakanaka, inogara ichibloka and you have people now coming every day and it's expense to us.
Kanzuru yakatanga kuvharira vagari mvura kwemazuva mana pasvondo muna mbudzi nekuda kwekuti mvura iri mumadhamu anopa mvura kuguta yave kuramba ichishomeka. Mumwe mdzimai, amai Patricia Nyati, vanotengesa sadza pedyo nerimwe bhawa riri mumusha weBaba Fields. Amai Nyati vanotiwo mvura inowanzowanikwa pakati pevhiki asi inouya usiku pavanenge vavhara panzvimbo yavanotengesera. Vanotiwo dambudziko rekushayikwa kwemvura riri kukanganisa bhizinisi ravo.
Mvura inotinetsa especially kana ikauya nechitatu. Ikauya nechitatu mausiku. Isu totchaisa na 8. Iyo zosvika pana pane mausiku na ma 10. Isu toenda tochaisa kuti tisina kuchera mvura. Mangwana uchisvika haichabuti pano kubhevhu. Inoita kutofanira kutuma vakoma kuti vanochera mvura kumpilo. Kuti vanochera kumasporani. Manje masporani ine tswina. Ine rust yekusporani. Haidi kuti ubikire vanhu mvura yacho. So as not affect us there kana kusina mvura. Nounopedzera kutovhara shop kunochera mvura. Apa macustomer nengo akunduza nekuti hapana mvura.
Mutevedzeri wemurongi wemabasa, musangano reBlue Vendors and Traders Association, amai Deborah Mukasa, vanoti nengo dzavo dzinotengesa zvinhu zvakasiyana siyana kusanganisira zvekudya uye kushaikwa kwemvura kunogona kukonzera dambudziko rekupararira kwezvirwere.
Mvura hupenyu. Tinotarisira kuti panofanira kuti mavendors acline nzvimbo yavo. It is smart. Vageze sefuti zvinhu zvavo zvavanotengesa, especially avo vanotengesa mafruits and vegetables, because they are not supposed kuti vatengese zvinhu zvisina kumboita sekumbogezesewa.
Mumazuva mashoma apfuura, kanzuro yakazivisa kuti dambudziko remvura rinogona kuwedzera nekuti mvura iri kuramba ichiderera mumadhamu matanhatu anowanisa guta mvura. Rimwe remadhamu aya rakamira kushandiswa gore rapera uye rimwe rakamira kushandiswa munguva pfupi yapfuura, zvichireva kuti pari zvino guta riri kuwana mvura kubva kumadhamu mana chete. Amai Mukasa vanoti kanzuro haingashorwe nekuda kwedambudziko rekushayikwa kwemvura, asi vanoti hurumende ichishanda pamwe nemakanzuro ose munyika inofanirwa kuwana nzira yekugadzirisa dambudziko rekushomeka kwemvura mumaguta.
Hatisi kusora zvedu siti kanzuro yedu iri kutraya zvavangaite kuti paite mvura, but menyaya iyoyo kuti zvo manairo emvura achinja achafanana nezvakudhara. Saka City Council in Zimbabwe yese negovernment inofanira kuona kuti dai yatsvaga mamwe maitiro kuti vafushe mvura igare iripo, paite mamwe mareservo achamirira kuti kana pane zvinhu zvakunetsa seizvozvo kuti hapana mvura pofushiwa mvura yovepo kuitira kuti zvisavanetse nesu tisaneseke seZimbabwe.
kutora mvura kubva kurwizi Zambezi izano rarene makore anopfuura zana richitaurwa nezvaro richinzi ringabatsira kupedza dambudziko rekushaikwa kwemvura yakakwana muguta reBulawayo. Asi pane zvimhingamupinyi zvakawanda zviri kuita kuti izvi zvisabudirira. Meya weguta reBulawayo vaSolomon Nguni vanoti kuvakwa kwedhamu reGwai Shangani nderimwe zano ringabatsira kupedza dambudziko rekushaikwa kwemvura iri, asi kupera kuvakwa kwedhamu iri kuri kutora nguva yakareba zvikuru nekuda kwedambudziko rekushaya mari kwehurumende. Kunze kwedambudziko rekushaikwa kwemvura, vemabhizimisi madiki nevanotengesa mumigwagwa vari kuchema-chemawo nedambudziko rekushomeka kwemagetsi. Amai Mukasa vanoti kunze kwekushomeka kwawo, magetsi ave kudhurirawo veruzhinji.
Havachave netime, proper time yokunotengesa zvinhu zvavo kana kuti vaende kubasa, nokuti vanotanga vomuka kuseni vonotsvaka mvura, vonotsvaka gasi, vonotsvaka huni dzokubikisa, and zvinovatorera nguva kuti vatangise mabhizinesi avo. Zvimwe futi zvakare ndezvokutizvo magetsi acho aakudhura, mavendors hakwanisi kuafforda kuti vatenge magetsi.
Kunyange hazvo vakati havakwanisi kunyatsodoma kuti vari kurasikirwa nemari yakawanda zvakadii nekuda kwematambudziko maviri ekushayikwa kwemvura nemagetsi, muzvinabhizimisi vamupofu vanotsinirawo kuti matambudziko maviri aya ari kuvakanganisa zvikuru.
As it is as we speak right now, hakuna magetsi. So kuma 5 saakushandisa during the day sinoshandisa ice blocks, and then from 5 o'clock up to 10 p.m. saakushandisa magenerator, and uchiziva kuti fuel yacho inodhura sei. So ndiyo nyaya yacho iyo. Can you imagine now when you are running a generator for almost 5 hours every day? Maprofits aisa ari kuenda ipapo, anoenda kugenerator. And as a business person, it's not good at all.
Muzvare mari mavanotsinirawo kuti kushomeka kwemagetsi kunokanganisawo bhizimisi ravo sezvo vachidhurirwawo nekushandisa gwenya remagetsi.
Kana takuda kushanda tofanawo kuisa generator. Generator rinorana ne diesel, asi diesel yacho inotova cost kune business kuti tikwanise kurana tichiwana profit yakanaka. Generator redu tinorana at times from 6 a.m. until radoka, because magetsi hauya, anouya very late. Isu tatodii tatovhara the whole day tatarana generator. Saka isichinhu chinotishupa stereki pamaprofits, even pa service yedu, because service yedu inotsikira kana tisina magetsi wawo.
Hatina kukwanisa kunzwa divi reZimbabwe Electricity Supply Authority ZESA panyaya iyi. Asi nyika yave nenguva ichinetseka nenyaya yekusawana magetsi akakwana nekuda kwekushayikwa kwemari yekunze inodikanwa pakutenga magetsi aya. Mumazuva mashoma apfuura, mapepanhau ehurumende akaburisa mashoko ekuti ZESA yakawaniswa mari inosvika mamiriyoni zana yekuti ikwanise kutenga magetsi kubva kuMozambique neSouth Africa nebhanga reAfriExim. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti mabhizimisi madiki anobatsira kusimudzira upfumi hwenyika. Asi nekuda kwematambudziko akasiyana-siyana munyaya dzezveupfumi, kusanganisira kushayikwa kwemvura pamwe nemagetsi akakwana, mabhizimisi madiki akawanda ave kutatarika zvekuti akawanda acho anogona kupedzisira asisashande. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Chirongwa chedzi connection na 8 p.m. tiri kutarisa zviri kuitwa nevechidiki mukusimudzira upfumi hwenyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001 202 465 0318. Zvongo yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Vanhu vakawanda vanorumwa nembwa dzine zvimbwa mupengo kumashonaland west. Mhuri dzanga dzakavharirwa nemafashamu emvura kuBinga dzinotakurwa nechikopokopo chemauto dzichiendeswa kunzvimbo dzakasununguka. Dambudziko rekushayikwa kweupfu raramba richinetsa munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana mchida kutitumira tsamba mbosha, zitumirei ku studio7@voanews.com. Anukone kane mufaro, jini wenyu, jonga kandemi, rindrimu Washington DC, ndukusemi na Chris Gande.
So kuizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali chona njani zilugandaba umagumbi ya mani omhlaba lapho lingali khona ulamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlaka 11 Nhlolanja 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
abantu okwakhathesi sebehlengiwe Dube, imizamo isasekhona yokuthi bethole lokho ababulahlekelweyo okufana lokokugqoka, ukuthi lapho bethole lapho abangahlala khona endawo evikelekileyo, njalo nokuthi bethole okokudla kanye lokokugqoka.
Kuhlengwa abantu abafika 122 ababhidlikelwe yimizi emangweni weBinga kulandela ukuna kwezulu lesikhukhula.
Go to the villages bordering Zimbabwe and the quality of life even on the Botswana side.
Umongameli Mokgweetsi Masisi wakwele Botswana uthi ilizwe lakhe liqhubeka lisizwa isisindo sezijeziso zenotho ezetheswa ezinye izizalwane zeZimbabwe ngamazwe athuthukileyo agoqela eleMelika. Umculi olodumo uBhekizizwe Joseph Shabalala oyiqembu leLady Smith Black Mambazo kasekho. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Abohlangothi lukahulumende olubona ngokuhlenga abawelwe ingozi olwe Civil Protection Unit bencedisana labebutho bahlenge abantu abafika 122 ababhidlikelwe yimizi emangweni weBinga kulandela ukuna kwezulu lesikhukhula. Abantu laba bese behlala ehlathini ngemva kokwehlelwa ingozi yokuna kwezulu leli ngomgqibelo ngesonto la izolo. Izulu leli likhukhule impahla lezifuyo esenga eChininga lensunkwale eBinga. Umnumzana Prince Dube Gospanda omela iBinga North edalela ePhalamende utshele uGibbs Dube Studio 7 ukuthi abalaqiniso elokuthi kuhlengwe abantu bonke ngoba inkulu kakhulu indawo okune izulu leli elesikhukhula.
Abantu okwakhathesi sebehlengiwe Dube, imizamo isasekhona yokuthi bethole lokho ababulahlekelweyo okufana lokokugqoka, ukuthi lakho bethole lapho abangahlala khona endawo evikelekileyo, njalo nokuthi bethole okokudla kanye lokokugqoka. Ngiyakholwa ukuthi kuza kuba leminye imizamo njalo yokukhangelisisa ukuthi udubolo nje nxa kuyukuthi lungaphinda lube khona singaluvikela ngayiphi indlela. Okwakhathesi yikho okusayenzakala, amanzi alokho ekhona kakayehli akukahambi khona ngayo.
Singathi-ke bahlengwe ngubani khonapho okhuluma ngakho?
Ngizwe kuthiwa khona kubuye i-helicopter. Ngiyakholwa ukuthi i-helicopter leyo ingabe ivele kumaZimbabwe Defence Forces kumbe ingabe ivele kwabanye abantu ababuye nje bezodinga ukuthi besincede.
Singathi-ke okufunakalayo kathesi kuyini?
Amatende kumbe i-shelter nje engayenza ukuthi laba bantu behlale endaweni ekhudumalayo, zingubo, yikudla, impahla zokugqoka, kanti njalo singafuna nalaba mhlawumbe abelaphayo i-medical attention ukuthi ibe khona seduze, ngoba nxa abantu benethwe kakhulu lizulu okwesikhathi eside bayakwanisa ukubanjwa imikhuhlane.
Alo-ke ngumnumzana Prince Dube Gosibanda omela iBinga North edalela ePhalamende wekhuluma ecingweni lo Gibbs Dube weStudio 7 eseLupane. Inkokheli zamanye amazwe awezwekazi le-Afrika kanye lenkulungwane zabantu zibikwa bezithe kwaqa lamhlanje eKenya emthandazweni wokuvalelisa owake waba ngumongameli walelo lizwe uMnumzana Daniel Arap Moi obhubhe ngeviki edluleyo njalo okhangelele ukungcwatshwa kusasa emzini wakhe eKabarak. Kusenjalo umongameli Emmerson Mnangagwa uphindele elizweni lamuhla evela emhlanganweni womanyano we-African Union kwele Ethiopia, wona ugcizelele ukuthi kufanele amazwe aphetheya ethule izijeziso ezetheswa eleZimbabwe ukwenzela ukuthi umnotho welizwe uthuthuke. Umongameli Mnangagwa wethule amazwi afanayo izolo embikweni awethulele lumhlangano lapho wagcizelele khona ukuthi okuqakathekileyo ukuthi kukhulunyiswane i-dialogue ngesilungu. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga Studio 7 uxoxe loMnumzana Walter Sinunkuli Mbongolwane ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Into esikwaziyo ukuthi i-African Union liqembu nje lapho abantu abaqakathekisa nje kuyahlangana baphunga itiye basuke lapho babuyela emazweni yabo sebe siyakhulumisana nalawa mazwe ukuthiwa afake ama-sanctions sebekhuluma lawo sebekhuluma directly awasakhulumi lokhu anakade ikhuluma ku-Africa Union. Siyazi ukuthi uMnangagwa bayazi ukuthi kufanele bayenzeni ukuthi la ma-sanctions asuphe. Zikhona izinto ofana bazenza abangafuni ukuzenza ngoba bazi bangazenza lezo zinto abantu beZimbabwe bazakhululeka bakhethe uhulumende abamthandayo. So abakwanisi ukuthi bakwenze lokho, bafuna nje ukuthi laba be-African Union bebonakale belobudlelwano nabantu abancindezela amalungelo abantu. Kodwa siyazi ukuthi kona nxa behamba ngamunye ngamunye basuka babuyele kubo-America, babuyele kubo-Britain, babuyele ku-European Union. Sakhuluma ukuthi hayi lokhu yena kade sikhuluma ku-African Union singahambisani nawo.
Ye, sibonile izolo umongameli Mnangagwa eziqamba amanye amazwe athi lawo athaliswe amagabha avuzayo izijeziso zenotho. Ayaphumelela yini lanxa elezijeziso lezi?
Kuhlukile izijeziso lezi zihlukile kulalezi ezitheswa ilizwe laseZimbabwe. Ilizwe laseZimbabwe lilezijeziso yes, kodwa siyazi ukuthi ziqondane lomakhampanis athize nabantu abathize. Akufani nalezi ezitheswa amanye amazwe okusuka kube le esingathi khona i-blanket approach ukuthi khona ilizwe leli afuna ukuthi sithengiselane nalo ngenxa yokuthi lilempi enje or lihlukumeza abantu ngelindlela enje or lilaba lawo esingathi ngama-terrorist. Kodwa-ke eleZimbabwe kulula nje ukuthi ama-sanctions angasuswa noma kusasa nxa abantu boMnangagwa bengalandela imigomo leyo eyafakwa yabo abafaka ama-sanctions.
Owayengumongameli weKenya uMnumzana Arap Moi, abanye bathi wayengumuntu olochuku njalo abanye bathi hayi wayilwela ngempela i-Afrika njalo wathuthukisa ilizwe lakhe. Singathi yena ube ngumuntu onjani?
U-Arap Moi ekahlukananga labo bonke nje ababusi be-Afrika ababusa bengondoda yokugcina bengaphikiswa. So siyazi ukuthi kukhona indima ayidlalileyo ngesikhathi iKenya incedisana lamanye amazwe ukuthi kuncediswe la amazwe akade esafuna uzibuze. Nxa sikhangela lokho esingathi khona yindlela akade ephatha ngayo abantu abeKenya lokulochuku, kodwa nxa ukhangela i-foreign policy yakhe ibibonisa ukuthi usebenzisana lamanye amazwe ikakhulu lawo akade ezama ukuthi balungise udaba lwe-Afrika ukuthi bonke abantu bathole uzibuze.
Lo-ke ngumnumzana Walter Sinunkuli Mbongolwane ingcwethi ecubungula ezombusazwe obekhuluma ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 eseSouth Africa. Kunjalo nje umongameli Mokgweetsi Masisi wakwele Botswana uthi ilizwe lakhe liqhubeka lisizwa isisindo sezijeziso zenotho ezetheswa ezinye izizalwane zeZimbabwe lamakampani ngamazwe athuthukileyo agoqela eleMelika. Intatheli izindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHavron kwele Botswana.
Umongameli Masisi ekhuluma ngolwesibili esanda kufika esigodlweni Havron evela emhlanganweni womanyano wamazwe abensundu e-African Union uthi ele Botswana lalo selisindwa izijeziso zenotho ezetheswa eleZimbabwe. Ephendula umbuzo wentatheli izindaba, uMasisi uthi kakhulu emzini esemngceleni leZimbabwe kuyasikhanyela ukuthi izijeziso zomnotho sezilimaze kangakanani eLebotswana.
Go to the villages bordering Zimbabwe.
Hamba ezigabeni ezisemngceleni leZimbabwe, ngakucela eBotswana ufike udingisise ukuthi impumelelo yezijeziso zomnotho kuyini ebantwini bethu. Konke losonzi lwempilo ngakucela leBotswana.
And the quality of life even on the Botswana side.
Ele Botswana lingamanye amazwe alilunga lenhlanganiso ye Southern African Development Community iSADC afuqa ukuthi izijeziso zeZimbabwe zesulwe. Umongameli Masisi uthi wethesayele eZimbabwe izijeziso zomnotho sokufiphaze amathuba abaningi okuphumelela empilweni okugcela intsha yeZimbabwe enye yayo yangakazalwa ngesikhathi lezi zijeziso zifakwa. Kodwa ekhuluma le Studio 7 emalangeni asanda kwedlula, umeli wakwele Melika eBotswana umnumzana Craig Cloud ulandule ukuthi izijeziso zomnotho yizo ezidala ukubhidlika komnotho eZimbabwe. UCloud uthi inkohlakalo esigabeni esithenwe zomnotho kanye lokungahloniphi umthetho lamalungelo oluntu kuphakathi kokunye okudala ukubhidlika komnotho eZimbabwe.
The narrative that are targeted sanctions against individuals and entities.
Udaba olukhulunywa ukuthi izijeziso zomnotho yizo ezidala ukubhidlika komnotho eZimbabwe kanye lowamazwe akumhlubulo weSADC sisiyaqinisweni alukholweki.
The regional economies is, it's frankly not believable.
Uthi elemelika kalisoze lesule izijeziso zomnotho ngaphandle kokuba leZimbabwe lingene emfolweni ezigabeni ezifana lokuhlonipha umthetho welizwe kanye lamalungelo oluntu. OweZimbabwe ohlala kweLebotswana umzana Mthabisi Dube uthi oqakathekileyo ukuthi ucatshangelwe inzalo yeZimbabwe eyiyo ebhekane lokuhlupheka okwamanje.
What is key yikuthi kufakwe izizalwane zeZimbabwe phambili. Inkinga ingabe ingayisiyo ma-sanctions. Kungabe kuyindaba ye-corruption kanye lokunye. Lawo ama-Western countries kumele ayesule ama-sanctions sibone ukuthi kambe kuzaselungela yini eZimbabwe.
Ngaphandle kwamazwe angamalunga omanyano wamazwe angezansi kwezwekazi le-Africa oweSADC, umanyano we-African Union la ugcizelele emhlawuneni wayo ophelela muhla e-Addis Ababa kwele-Ethiopia ukuthi izijeziso zomnotho zeZimbabwe kumele zesulwe. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiSabron weLebotswana.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku short wave 6175, laku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, laku short wave 4930, 13860, laku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860, laku 15460 kHz. Kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Abenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa izitaladweni eBulawayo Vendors and Traders Association bahlangane labenhlangothi ezijiyeneyo zempilo bekhangelele inhlupho abahlangana lazo lokuthi bengancedisana njani. Abakulomsebenzi bakhuthazwe ukuba bachiyane lomkhuba ukucilibezela ikakhulu labo abasebenza becapha imingcele yelizwe besiyathenga loba ukuthengisa phandle kwelizwe. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekwaBulawayo.
Inkokheli yeBulawayo Vendors and Traders Association ithi sebesungule uhlelo lokucebisana ngendlela abangathuthukisa ukusebenza kwabo. Umnumzana Michael Ndiweni, umqondisi walinhlanganiso, uchasisa kabanzi ngohlelo lwabo lolu.
Umhlangano lo siwuqoqe sikhangele abantu abaphatheka endaweni zabantu abasebenza besiya phandle kwelizwe esithi ngesikhiwa ngama-Equal Cross-Border Traders besibama ukuthi sisungule uhlelo lokukhankasa ukuthi silungise kumbe indlela abantu abasebenza ngayo nxa besiya phandle kwelizwe sethenga impahla. Uhlelo lolu uzaba uhlelo lweminyaka engxenye emibili, sikhulumisana nabeZimbra, siqoqe imihlangano, sibonisana namakhala ama-councils ukuthi kuyini esingakwenza lamanye ama-authorities nje athola aphatheka endaweni ukuthengisa sichapha amazwi.
Ukansila Rodney Jele omela uward 22 koBulawayo ukhuthaza abakulo umsebenzi ukuthi baphatheke emihlanganweni ebakhona endaweni abakuzo ukuze izikhalazo zabo zizwakale.
Athakade sibuyile lo alderman Rafamoyo ukuthi sizokuzwa ukuthi wona ama-informal sectors athini, bafuna siwayenzeleni lathi njengama-city fathers. Acknowledge ukuthi informal sector yesibambe i-economy yeZimbabwe, yesibambe i-economy yakoBulawayo. Sifuna ukusebenza labo lathi yenze ukuthi sibancedise ngama-projects. Our plea lathi as ama-councillors ukuthi even lathi masenze ama-community meetings ku-ground, ababe khona ama-vendors, ababe khona ama-informal sectors even in our meetings, so that we plan for our communities, we plan for our world.
Osebenza kunhlanganiso ekhangela ngenkohlakalo e-Transparency International Zimbabwe, uMnumzana Njabulo Moyo, uthi bayakunanzelela ukuthi omama bagcina bephatheka kunkohlakalo bezama ukuphakamisa imuli zabo.
Siyananzelela kakhulu ukubana kulobugwelegwele okwenzakalayo obugoqela ukuthi omama bagcina sebesiba esimeni esinzima sokugcina besebenzisa imizimba ukuze bebhadale eminye imithelo efunakalayo. Kugcina sokusiba lobugwelegwele obuningi esikubizwa sithi ukudiza, bezama ukuthi bancedise imuli ukuthi sikumele phezulu.
Unkosikazi Phelina Nleya ozisebenzayo uthi abanye babo bagcina bebanjwa ngamandla okubhadala ngocansi lapho bezama ukudlulisa impahla emingceleni.
Sile challenge enkulu kakhulu njengabomama abazisebenzayo, umsebenzi wezandla, umsebenzi wokuthi izinto kuhomesina uthengisa. I-challenge esilayo ngeyokuthi uma ufika ebhoda abantu bezimra abala mali, bafuna ukuyithola kithi, thina kathi sizama ukuthi sithole leyo mali. Abanye bethu bagcina sebethengisa imizimba.
Omunye osebenzayo koBulawayo, unkosikazi Gloria Shumba, uthi ukudula kwezinto kuyabancindezela ekukhuliseni ibhizimusi.
Ukuthi ukuze sikwanise ukusuka eCoachback kuma-newsstands sizozitransport ukuthi ngibiye nga then back plus indawo yethu ye-vending solo is not yet legal.
Uhlelo lwabeBulawayo Vendors and Traders Association abalusungulayo bathi luzaba ngolweminyaka emibili bekhankasela ukuthuthukisa umsebenzi wabaphila ngokuthengisa ngokukhulumisana labakahulumende enhlangothini ezinjengeZimbabwe Revenue Authority kanye lababona ngokungena kwabantu elizweni abe-immigration. Ngimele iStudio 7 ngokoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Live Talk lamhlanje sixoxa ngokwenzakala elizweni okunjengeholo eliphansi labasebenza ezindlini. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni, lingenelani kuhlelo. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, udubo lwentethe ezidla izilimo ezwekazi le-Afrika oluqalele kwelekhinya lubikwa soluphele lwasabalala emazweni alijumi lane. Ngabohlangothi olubona ngezokudla kumanyani wamazwe omhlaba olwe-United Nations Food and Agriculture Organization sebesungule umkhankaso wokubuthanisa izigidi ezingamachumi edlula ayisikhombisa amadola okulwisana lalolu dubo. Inani lasebebulewe ngumkhuhlane wegciwane le-coronavirus seledlule inkulungwane eyodwa, iningi labo kungabe China, okulinani eledlula elabulawa ngumkhuhlane owesazi owaqhamuka kwele China njalo eminyakeni engamachumi amabili adluleyo. Abasekeli bebandla lamademokrati esigabeni se-New Hampshire khonapha kwele Melika bayavota lamhlanje kukhetho lwama-primaries bedinga ozamela ibandla lama-Democrats kukhetho lokudinga umongameli welizwe.
Umnotho welizwe usumi ngamadolo osekubangele ukuthi abaningi bacabangele ukuthi mpela amaxuku abasomabhizimusi leziphathamandla zikahulumende ezaziwa ngokuthi ngama-cartel ngesilungu yibo ababangela ukubhidlika komnotho welizwe. Inkokheli yentsha yeZANU-PF ike yethula amagama abantu okuthiwa yibo abahuquluza umnotho welizwe besebenzisa amaxuku la. amagama aqanjiweyo abalisa elikamcebisi kamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana kudakwashe Dagwirei umkhokheli wenhlanganiso yabachola amabele eGrain Millers Association umnumzana Tafatswa Musarara losomabhizimusi umnumzana Billy Rottenbach ingcwethe ecubungula ezomnotho welizwe umnumzana Rejoice Ngwenya uthi kumele kuguqule imithetho yelizwe ukuze abahuquluza inotho babotshwe.
Abasozi babotshwe ngoba akula kwehlukanisa kwamandla, i-separation of powers ayikho. So umuntu ofanele abophe nguye umuntu olebhizinesi yakhona. Umuntu ofanele abotshwe nodlelana lomongameli welizwe. I-corruption commission yakhona yabudlwangudlwangu yabekwa esikhundleni ngumongameli welizwe, akusoze kwenzakala ukuthi abotshwe. So kuzakuvele kuyabe lokho kubhidlizeka kumike manzonzo kuhlekile isikhathi sokuthi kuyabe sokuthi abanye abantu abazwisisayo umbuso womgqeke.
Lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa ejezise intsha eqambe amagama abantu abacathengelwa ukuthi yibo abahuquluzi benotho, iningi kubandla lezanu PF liyasola okwenzakeleyo. Sixoxe lesiphathamandla sebandla leli umnumzana Joseph Chuma.
Mina Gandhi ngokubona kwami mina mbonana amaqinisa akhona entweni zona lezi ke Gandhi, ngoba khangela nangu umumbu uzotona eTanzania uyabuthengisa ukuthi ngabo 200 years dollars kuthane elilodwa, kodwa uzotona zithiwa ngabo 600 lento ezinjalo. Khonapho uhulumende uyokhipha imali naleyo ebeyikhipha ngobunzima ngavele yena imali yakhona kasilayo kayikho. So ukhangele isiyeli iyashoda, kodwa uzotona uhulumende ukhiphe inkalakade ezigidi nezigidi zemali ukuthi kuyethenga leyo fuel. Kanti kuhamba njani, kuyini okuba ngento zona lezo ukuthi zenzakale? So kuyakhanya ukuthi hayi, bakhona abanye abantu abaqalisa ukuthi kona bebele lokuzenzeni le power elizinto ezinjalo kuloko ukuthi ngama-cartels. Ukuthi ngobani hayi, mina kangifuni ukuthi hayi lokuzenzeni ama-lawsuit. So ngeke ngagambi kuze lo muntu, kodwa I can tell you definitely for sure ukuthi hayi, mina I believe ukuthi kona ama-cartels akhona ayaphila. And yinto kumele iwongororo, and nxa ngabe kuthiwa kula bantu abala information yaleyo kumele bekuwongorore korokana ukuthi nazile kuyona kubanjwa njani, ngoba izinto ezisilimazayo zona leziya.
Kodwa usomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Albert Mhlanga uphatheke njalo kwezombusazwe uthi amakhathela ngabantu abaningi kakhulu ngaphandle kwalabo abaqanjiweyo ngamagama.
Kunzima ukuthi laba bantu babotshwe ngoba yibo phela abanikazi bemali. Nxa sithi siyakhangela njalo sebaqambile amagama abo lana amadoda, kodwa siyabona ukuthi hayi, kungabe kukhona angabe bekhona kumbe bangaphandle kwamazwe abayibo abangabe kumbe babanika imali, ngoba imali balayo sibileneni. Ngoba ungakhangela ukuthi nxa ungabe unguye ukhokhela ezokusupply ifuel the whole country, ubuyathe madoda kasincedisaneni kube labanye abaletha ifuel from South Africa, hayi bayale. So kuyakhanya ukuthi abantu laba baningi, kungabe kuboyi bona laba abathathu abaqanjiweyo, kodwa hayi, esikubonayo kukhanya ngani ukuthi ngabantu abaningi nje abangekho lalapha kumbe abahlangene nje labalutshwana abakhonapha. Labo-ke yibo amadoda abusilizwe bona labo. Kunzima ukuthi uqume kubo labo bantu, ungabe nje ukhokhela kodwa ungela mandla ukuthi labo bantu bahambele phambili.
Udaba lwamakhathele lolu soluze lwadida ingqondo zezisebenzi zikahulumende kwezomthetho ezifana lomtshutshisi omkhulu umnumzana Kumbirai Hotsi, ovumileyo ukuthi mpela amakhathele akhona, kodwa wathi kunzima ukubabopha ngoba besebenzelana leziphathamandla zikahulumende. Olodumo oembube ubhekizizwe Joseph Shabalala oqembu leLady Smith Black Mambazo kasekho. UGibbs Dube oStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Chalanina,
chalanina,
umchalanina.
Iphephandaba le-Times lakwele South Africa libika ukuba uShabalala ubhubhele esibhedlela ePretoria. Umqondisi weqembu le-Lady Smith Black Mambazo uXolani Majozi uthi umndeni wakhe leqembu leli kanye lomhlaba wonke jikelele balahlekelwe indoda emadodeni. Kavezanga ukuthi uShabalala ubulewe yisifo bani. Banengi abantu kwele Zimbabwe abadabuke inhliziyo. Omunye wabo uMofat Phiri oke wasebenza emsakazweni weZimbabwe Broadcasting Corporation.
Silahlekele kakhulu ngokushona kukaMhlengo. Sakhula vele kunguye esimlalelayo. Mina abanewethu bonke babemthanda kakhulu umuziki wakhe. Isihlenge sebesi-Southern Africa silahlekele kakhulu, angazi ukuthi singakhala sithini.
UPhiri uthi zinengi ingoma zeqembu leli azithandayo.
Ngathala zona izana ezechurch kakhulu, ezesontweni, and sake sahamba sibili ngiyamukela le concert yakhe beyayenza eHarare, uPresident concert eLupho Simon. Hayi, ungabona umuntu engena ngamaculo amnandi, kwanebetshaya amakatari nehlabela ngevoice kuphela. Hayi, akabe kumnandi kakhulu.
Ngasuye yedwa uPhiri odabuke inhliziyo. UDesmond Ntini osebenza labaculi abatshiyeneyo eZimbabwe uthi uShabalala utshiye abantu besamthanda okumangalisayo.
Mina njengomuntu osebenza lama artist ayenza ezomculo, ezokugida, ubaba uShabalala ubeyi-inspire ngokuthi even ukupheka kwabo i-music, ukuhlela kwabo izinto, le group like ukuthi izinto ifike ibanga lona leli lesikhathi ilokhu i-group exist-ayo, uthi inspire kakhulu.
Uthi kuningi kakhulu abakufunda kumoyi.
Homelessi kube kuyimuzi kade ngiyithanda kakhulu. Ngiphinde ngithande i-Lady Smith, iy'ngoma zabo ezegospel akade bezihlabela, ngoba ngumuntu eyokhula esontweni, bekuzingoma akade zihlatshelwa kakhulu esontweni.
UShabalala wazalwa epulazini elise-Lady Smith KwaZulu Natal ngomnyaka ka-1941. Wakhula esebenza epulazini likayise lapho ayehlabela khona umculo wakwaZulu labanye bakhe. Lokhu kwenza ukuthi athakazelelwe nguZulu njalo abumbe iqembu le-Lady Smith Black Mambazo ngama-1960s. Wasebenza katalala labanye bakhe badinda amadlalade afika amajumi ayisithupha. Wasebenza labahlabeli abanjengoDolly Parton, uMichael Jackson, uStevie Wonder kanye labalingisi ababalisa uEddie Murphy, uClint Eastwood labanye. Okwenza iqembu le-Lady Smith Black Mambazo liphumelele kakhulu yikucula kwalo loPaul Simon waloba labo ingoma ethi Graceland lezinye. Usiye umkakhe labantwana asebekuqembu le-Lady Smith Black Mambazo alijiya ngomnyaka ka-2014 esithi usekhulile. Ngimele iStudio 7 ngise-Washington DC, ngingu-Kip Stube. She comes back to tell me she's gone. As if I didn't know that, as if I didn't know my own bed. As if I'd never noticed the way she brushed her hair. She said, losing love is like a window in your heart. Everybody sees you're blown apart. Everybody sees a window. I'm going to Graceland, Memphis, Tennessee. I'm going to Graceland. I'm looking at ghosts and empties. Every love to believe, we all will be received in Graceland.
herself the human trampoline. Sometimes when I fall and fly,
I lale ngokuthula. Shabalala, siyazi usithiyele ke ingane zakho iShabalala Rhythm, siyathemba bazaqhubeka ngomculo wakho. Sigqiba ke uhlelo lwethu lwanamhlanje ngokukhangela inhloko zendaba. Kuhlengwa abantu abafika ikhulu lamachumi amabili ababhidlizelwe imizi emangweni weBhinga kulandela ukuna kwezulu lesikhukhula. Selugcina ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisa igama uChris Gande, sithi sidibaneni njalo kusasa kumbe ekuseni ngo 6:30 lilayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.